Mutevedzeri weguru kutaurirana nevezvechidiki netsika vatinoda machakaire vatsinira mashoko aya nhasi pamwe chete nasachigaro wezanu PF mudunhu remanikaland vamike madiro vaviri ava vati amai gwaradzimba vashaya nechirwere checovid-19 amai gwaradzimba vakatakurwa nechikopokopo tondo rapera varwara zvakanyanyisa vachiendeswa kuchipatara kuHarare uku vazoshayikira nhengo yezanu PF central committee mumanikaland uye muzvina bhizinesi vaisa mupfumi vati sedunhu vatoisa chikumbiro kuzanu PF politburo kuti amai gwaradzimba vaitwe gamba renyika.
We have lost our gallant fighter. Akunyora matamba ekuti vaitwe national hero. Saka as you are aware kuti mazuva acho anenge ari madiki ekuti vanga vachivigwa. Saka rufu nderwedu, nderwomumba medu, nderwemudistrict medu. Saka ndakukumbira vanhu vese toarenja ebhasi. Kana utano hwako husina kumira mushe, please usaende.
Vamadiro vatiwo venderasiwa namai gwaradzimba richanetsa kutsiva. Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vatiwo dhorobha remutare rarasikirwa kwazvo nemunhu aishanda zvakasimba uye ane rudo. Vatandi vati chinonyanya kurwadza inyaya yekuti kushaya kwamai gwaradzimba kunotevera kwemunyori weguta vaJoshua Maligwa nekwaprofesa Munashe Furusa mukuru weAfrica University.
Tina urombo zvikuru nekurasikirwa Resident Minister mai gwaradzimba. Taisenza taise zvakanaka chose panguva neshuwiro zvikuru ikona guta rekwamutare richienda mberi. Tina urombo zvikuru. Ikurudziro yedu kuti vanhu nenyaya yecovid dai vanhu vazvibata, dai vanhu vakwanisa kuramba vakapfeka mamasiki avo vachigeza maoko nguva yega yega. Maintain our social distance. Nekuti hei dambudziko iri ihombe chairo rinotoda vasheko yashinga kuti tikwanise kubuda pariri.
Amai gwaradzimba vakamboshanda kuUniversity of Zimbabwe nekuAfrica University vasati vaitwa gurukota remanikaland mugore ra2018. Hazvisati zvozivikanwa kuti amai gwaradzimba vachavigwa riini. Mufi uyu akazivisa paramende gore rapera kuti airwara nechirwere chehigh blood pressure uye chemoyo. Asiya vanakomana vatatu vabvezera vanoti Remembrance Victor Natsitsi, Victor Natanatswa pamwe nevazukuru. Murume wamai gwaradzimba vatire vagwaradzimba vakashaya makore akati kuti apfuura. Zvichakadaro rimwe gamba rehondo yerusununguko uye vaimbo vegurukota rehurumende vamoton Malianga vashayawo zvakare nhasi necovid-19. Vamalianga vashaya vava nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe. Vamalianga ndivo vakava munyori wechidiki wokutanga muzanu PF muna 1964. Gore rakatevera vamalianga vakasungirwa nyaya dzematongerwo enyika kakandwa mujeri kwemakore gumi. Pavakabudiswa mujeri vakaenderera mberi vachiita zvematongerwo enyika. Pakawana nyika kuzvitonga muna 1980 vamalianga vakaitwa nhengo yedare reseneti uye vari mutevedzeri wegurukota rehurumende. Vakashanda mapazi akasiyana-siyana muhurumende vavashaya vanga vachiri nhengo yecentral committee yezanu PF. Mofiasiya mudzimai nevanakomana vaviri nevazukuru. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lwedha Moyo.